Vakare mara neva kwegura ava vanoti vanenge vachida chaizvo kusarudza utungamiri wavanoda asi havakwanise kusvika panzvimbo dzekunyoresa. Muzvare Naspa Manyauve kuGlenora muHarare vakaremara makumbo ese uye vanofamba newheelchair. Muzvare Manyau avo vane makore 43 ekuberekwa vanoti vakawanda vakaremara vari kutongozvigarira zvavo mumba panguva yekunyoresa kuvhota.
Tiri kusangana nemachallenges ekufamba chaiko kuti uende, because kubva paunobva uchatsvaga achakupusha kuti uende kunoregister. Uchapinda mukombi, uchabhadhara kombi yevanhu 2-3 newheelchair yako. At times it depends na windi wawasangana naye. Tonosvika pakunoregister kwacho pane dambudziko, nekuti pamwe hapatorina kana rem kuti upinde chako chako, pamwe panotonetsa.
Muzvare Manyawo vanoti mamiriro ezvinhu aya anotyora kodzero dzevakaremara nevakwegura kunyanya vari kumaruva.
Kumamisha ritori dambudziko, nekuti hakuna mafambiro avakwanise kutoti vatofamba kunoregister. Titori nemavision voters vasati vatombovhota zvavo, but vanofanira kuti vavhote, but havakwanise nenyaya yekuti tikatarisa hurumende yedu havasi kutipawo mukana wekuti vatibatsire kuti ndofamba sei kuti ndinoregister. Saka chinhu chandiri kutiona kutoti chinhu chinotonetsa mukati menyika ino yeZimbabwe.
Muzvari Manyawo vanoti kodzero dzevakaremara dziri mubumbiro remitemo yenyika, nekudaro hurumende inofanirwa kuzvikoshesa.
I think Zimbabwe inyika inokwanisa kutsvaga transport yekuti vanokwanisa kutransporta vanhu vari disabled kuti vanoregister, nekuti vakauya vakati tiri kutakura muGlenora tiri kuda vanhu vasingakwanise kufamba kuti vanoregister, vanokwanisa kutakura. Nekuti kana tikatarisa muZimbabwe, mari dziri kungosplashwa somewhere, dzimwe dzichitengera machief mari, mota chichi. Saka mari idzodzo vakadzishandisa kudziita izvozvo. Ndofunga zvinhu zvinoita kuti tiite sei tikwanise kuve neshanduko. Tiri ipapo tikatarisa kuti voter registration awareness chaicho haina kana kutombosvika kuvanhu vari disabled. Nekuti ndikatora vanhu vari deaf, havana chavakambonzwa kuti zviri kufamba sei, nekuti hakuna sign language kuti vaudzwe. Havasi vese vari pamatv, saka vaifanira kuwana a way yekuti vakwanise kuudza vanhu. Plus taenda kuregistration kwacho, hakuna vari kuasista vari kutaura in sign language kuti munodai modai modai, vanongoti munhu verenga bepa. Havasi vese vakadzidza ka.
Muzvare Petronella Mandowa avo vane makore 33 ekuberekwa mugari wemuHarare. Mandowa vanoti kunyangwe vakasvika kunzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Muzvari Mandowa vanoti kunyangwe vakasvika kunzvimbo dzekunyoresa kuvhota, vakaremara vanonetsekana zvikuru.
Vachinge vapinda mukati imomo, umwe munhu anenge achifamba ari pawheelchair, anenge aine urema hwemaoko asingakwanisi kuita zvaanokwanisa kuitirwa, haasi kukwanisa kubetseredzwa zvakanaka mukati imomo. Ari kungonzi anosvika obva atambidzwa bepa kunzi chibva waita zvauri kuita, iye dzimwe dzenguva hakwanise kunge achinyora kana kunge achibata bepa iroro ari oga.
Vanotsigira mazwi amuzvari Manyawo ekuti dambudziko rekunyoresa kuvhota rakanyanyokura kumaruva.
Totarisawo kune vanhu vachembera sekumamisha. Inini kumusha kwedu ukatarisa kune kune BVR yachona nepamba pandinobva unogona kufamba 5 kilometers. Saka chitaisoti ambuya wangu vanenge vaine 82 years, vanokwanisa here kubva panzvimbo iyoyo vachienda kunosvika panzvimbo yavanenge vachifanira kunge vachinovhotera?
Mainda izive inhekairo vekuzaire kuwedza vana amai vavo vanoshandisa madondoro pakufamba. Havakwanise kunyatsoshandisa divi rese remuviri wavo nekuda kwechirwere cheshuga. Vanoti vanorwadziwa kuona amai vavo avo vane makore 60 vachishaya mukana wekuvhota, ivo vachida kuzvisarudzira wega mutungamiri wavanoda.
Kodzero yavo yekuti une kuvhota tada kuti izvi zvichikwanisikawo, chero munhu akakwanisa kuti anouya kunoku kunzvimbo kuti anova vachingofamba vachiinhinga vachingovavhotesawo vari panzvimbo pavanenge vari, nokuti semunhu akadaro zvinotonetsa kuti vadini, nokuti vanenge mwoyo wavo shuviro yavoda kuti vavhotewo. Saka nekuti tizokwanisa kuti tivatakure tidai zvakangooma.
Murume wavo muzvina bhizimusi Billiard Nekairo vanoti vanhu vese vemunyika vanofanira kuisa misoro pamwe chete dambudziko rakatarisana nevakwegura nevakaremara rekutadza kuvhota rigadziriswe.
Kuno kwa vazira wakadai vanenge wakati wandei nenzira kuti avanhu vava nevechikuruka fana kuti ziti fana kuna masabhuku ndobozo ndo vane vanhu vanonyadzisa kuti vanhu vedu vakati vagona kufamba vanhu vakati vane zvigere zvakati saka kutanga waona masabhuku akadaro vanhu vacho vogrupwa nguva yacho kana yasi kwanenge vachingozikanwa vachingosopikwa vachiendeswa kunzvimbo dzei zvofanwa kunge dzichipoterwa
vaAdrian Munyoro mugari wemuchitongwiza uye vanorarama necerebral palsy. Vamunyoro avo vakapasa zvidzidzo zvavo zveA-level vanoti vanotosviba moyo panyaya yekunyoresa kuvhota.
Kana usina kuzvidzidzisa kuvhota, sinoreva kuti pane aunenge waona akakwezera kuti avhoterwa. Inini ndakaona kunge pasina anokwezera. Kuvhoterwa neni, hapana anotizeva vhoti yangu nekuti hapana anokwezera kodzero nebudiriro yevanhu vanorarama neurema.
Vamunyoro vanoti mapato ezvematongerwo enyika ari kukundikana kubatsirawo nhengo dzavo dzakaremara.
Zvingani zvakaitwa nemapati wavo kubudikidza munyaya yebudiriro yevanhu vakarema? Vangani vari kumusoro-soro vari kuita zvinooneka? Ingori zita yekuti tine vanhu vane disability mupati, but tavari kuita chaiche chaicho pasina. Vanhu vakaremara havasi kuwana mabasa, but zvikunzi tiri kukumirira. Muri kumirira chii tisina mabasa?
Mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vakaremara vakwanise kuvhota vakasununguka.
Constitution yakapa munhu wese wemuZimbabwe right yekuvhota. Saka hatidi kuti zeki itore right iyoyo yokanganisa right iyoyo pamusana pekuti munhu akaremara. Vanhu vakaremara vanofana kupiwa full rights kuti vakwanise kuvhotera vanhu vavanoda vasingatyi, vasingazovhunduki. Saka kunyanya vese vakaremara nevamwe vasingaoni tinoda kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuti vavhote vasingatyi.
Zimbabwe Electoral Commission inoti matambudziko ari kutaurwa nevakaremara pamwe nevakwegura vari kuaziva uye vari kuedza nepose pavanogona kuagadzirisa. Zek inoti mushure mekusangana nemasangano anomiririra vakaremara vakagadzira dzimwe nzvimbo dzekunyoreswa kuvhota kuti vanoshandisa mawheelchair vakwanise kufamba zvakatambanuka. Zek inotiwo vakagadzira mamwe mapepa eBraille kuitira kuti vasingaone vawane ruzivo pamusoro pekunyoresa kuvhota. Asi Zek inoti haikwanise kutakura vakaremara nevakwegura kuti vaende kunovhota nekuti havabvumidzwe nemutemo weElectoral Act kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.